Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rinotadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chapisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruva vachitsvaga rutsigiro. Bato rezanuPF rinoita musangano wePolitibiro nhasi kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende ratadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill nhasi mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vati dare iri rizozeya nyaya iyi mangwana. Izvi hazvina kufadza nhengo dzedare rinopikisa dzeMDCT idzo dzati dzange dzakazvipira kuzeya bhiri sekutaurwa kwange kwakaitwa navaziyambi neZuro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuramba kwenhengo dzeMDC kuti dare ripararire, vange vakasanobata chinzvimbo chemutauri wedare kana kuti speaker Varuben Maruma Hoko vabva vati nhengo dzedare iri dzivhote. Asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC zvekare.
How can we do that? Honorable members, how can we allow such a scenario to happen?
Imi muri kuda division.
Vanokokera nhengo dzeMDCT muNational Assembly vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nekiita kwavaziyambi sezvo vange vakabvumirana kuti vaizozeya bhiri iri nhasi. Vati zvave kuratidza sekuti vaziyambi nebato ravo rezanuPF havachada zvekuvandudza mitemo yesarudzo. Vatiwo havachina chivimbo chekuti bhiri iri richazeiwa mangwana.
Mangwana harichaziva zvakutoda n'anga. Ina ndiri n'anga ndaikudzai zvinoitika mangwana. But nemaitira zvaitika nhasi kundikudza kuti chiaita sei mangwana nemaitira akadai zvinotonetsa. So mangwana harichazivawo kuti zvavakaronga ndezvipi zvacho kuti nhasi rakatarisira kuti chichange chidi chikurwa nezvinyaya yeamidhidhi.
Asi vaziyambi vaudza Studio 7 kuti hazvaita kuti vaenderere mberi nekuzeya bhiri iri sezvo amai Priscilla Misahera Mbwemushonga avo vane amendment iri kuda kuzeyiwa iri pekutanga vange vasimudare nhasi.
Honorable Mushonga was not around in the house and the first item amendment was yours and she didn't.
Honorable Mushonga vange vasiri mudare nhasi uye amendment yavo ndiyo yange iri pekutanga. Havana vavatuma kuti avamirire saka hazvaiita kuti tenderere mberi nekuti vaizonetsana neni vachiti tasiya maamendments avo nekuti vange vasipo.
Asi vagonese vaudza Studio 7 kuti ichi handi chikonzero chine musoro sezvo amendment yaamai Misahera Mbwemushonga yange ichikwanisa kuiswa parutivi kudzamara vadzoka.
Ayo hachisi kodzero chine musoro nekuti pamutemo tinobvumirwa kuti anonzi defer consideration yeclose kuti yamaclose anobva kuna Honorable Mushonga tozogara zvakare. Pamutemo wemuparamende tinoti izvo we are going to defer consideration of those clauses and seek leave to sit again. So there's nothing which actually requires us to proceed in a chronological manner. We can defer consideration of any clause at any point in time.
Amai Priscilla Misaera Mushonga, vari kutendirira nenyika neimwe komiti yeparamende uye havatarisirwi kunge vari mudare mangwana. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa ndezvekuti mutemo wesarudzo usungire kuti varume nevakadzi vawane mukana wakafanana musarudzo, uyewo kuti mapato ezvematongerwo enyika asungirwe kudoma vakadzi nevarume pazvinzvimbo zvinokwikwidzwa musarudzo. Vagonese nebato ravo vandawo kuti zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti mutemo wesarudzo unofanira kudoma kuti Zimbabwe Electoral Commission ngaizivise mapato ese anopinda musarudzo kunodhindwa maballot papers pamwe nekuona kuti izvi zvinoitwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruwa vachitsvaga rutsigiro. Izvi zvinotevera kupeta kwavakaita misangano mikuru yavange vachiita mumaguta ose. Gadziriro iyi iri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti pane mapato 113 anyoresa kuti anoda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vachamisa.
Nyaya yedu iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yanga iri nhanganyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwai. Saka chikamu chokutanga chapera, taakuenda kuchikamu chepiri chataakunopinda kuma door to door, imba imba, paprazi paprazi, ruwa neruwa, raini neraini, nharaunda nenharaunda, kumaruzevha nekumadhorobha. Asi kunyanya takatarisa kumaruzevha, ndokwataa kuenda. Tine yatiri kuti gogogo yeparuzevha, kana kuti isvikewo kambeini tisvikewo, yatiri kuparura tichiti handei kumusha kumunhu wese. Vari kumamishawo tichisvigira naye, kurudzira naye, mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvichinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanwana, isiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nekuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Aha, tingati heti gomera uripo, asi kungogomera tete hakuna kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tinoda kunotuma shoko iroro mumaruwa. Tapedza chikamu ichichazouya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana kambeini yatine taakuti akuperekedzana kuenda kustate house, tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Haa, panenge yava mavhu nemarara. Haa, inenge yave nhangemutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere. Wamande yorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo yebata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaakuendawo kupa nyaya yekuvhunditsirwa inezvemavota registration slips zvavari kutaura?
Haisu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema, taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuda kuedza. Mambakuedza ndo panofamba varoyi.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nhasi raita musangano wePolitbureau muHarare kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Asi nyaya iyi haina kupera uye yave kutarisirwa kuzeiwa zvakare svondo rinouya pachasangana zvakare Politbureau. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vave kumirira kuti bazi rinoongorora mabasa ebato kana kuti komisariat ripedze urongwa hwekuti ndivanani vachakwikwidza musarudzo dzemaprimary Politbureau isati yatora matano. Vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti havasi kufara nezviri kuitwa mukusarudzwa kwevachamirira bato nekuti hapana jekerere. Vakayamoyo vativo dzimwe nyaya dzakurukurwa nhasi dzinosanganisira nyaya yekutambira gwara rezvavanoda kuita vakakunda kana kuti election manifesto uye mbatya dzekutsvagisa rutsigiro. mukuzeya nyaya yekunetsana nezvisarudzo zveprimary. Tabata munyori wezvemutemo Muzanu PF vari nengo yepoliti biro vamunyaradzi po mangwana kuti vajekese zvinodiwa kuti munhu akwikwidze.
Munhu anobvumidzwa kukondesa maelections ama councillors anenge ari akaita nengo yemusangano pa district level for at least 5 years. Uyezve unofanira kunge usina problem yenyaya dzediscipline, usina mhosva dzauri kunenerwa. Saka as long as wakaita 5 years uri pa district level, unokwanisa kukondesa maelections kubva pana councillor kuenda pa provincial council, kuenda pa member of parliament ne women's quota. Vese vavava as long as wakamboita nhengo yedistrict for 5 years, unokwalifya kuva nhengo yeZANU-PF pamaprimary election. Asi kana uchida kuita senator, unofanira kunge wakaita nhengo yecentral committee kana kuti national consultative assembly, ndo anobvumidzwa kukondesa zvigaro zvokusenata.
Ko, zvatiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vari kumbotora maCV vachimboda kutiza navo vachiona kuti ndanani vari kukwikwidzana navo, iri kugadziriswa sei nyaya iyoyo?
Isusu tinoti munhu wega wega anofanira kuendesa CV yake kuprovince kwaanobva. Saka paunoisa CV yako unofanira kupuwa receipt yokuratidza kunzi waisa CV yako pakati. Kana CV yatambirwa, hakuna CV inoraswa. Even ukanza uqualify CV yako inotouya ku National Elections Commission. Musangano weZANU-PF wakaseta an independent elections commission iri made up of vanhu vakamboita vakuru vomusangano vasisiri active musangano, inochewa nanational commissar wedu.
Inyaya yamabata-bata were mupolitibiro nhasi yevachakwikwidza vakamirira bato musarudzo idzi?
Hongu, asi politibiro yangu pachisungo chokuti ngationi kuti zvakataurwa masteps anofanira kutorwa ese aitika. Saka nokudawo kuti mareports asati apera kugadzirwa kubva nyika yose, nyaya yanzi inofanira kuzopinda futi mupolitibiro iri kuteera ichaitwa next week.
Munyori wezvemutemo muZANU-PF ari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti urongwa weguta ravo hausi kufamba zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusavapo kwemunyori weguta, mitemo inosunga meya weguta Mbira Dzakondo pamwe nekuondomoka kwehupfumi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hasvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Tataura nenyaya yeservice delivery, tichiti service delivery charamba yakamunyikidzika kana tisina mari. Kana tisina utongi wa executive mayor anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo chingachidai chingachidai tikuda executive mayor, tikuda masimba edu edevolution arim constitution atanga takambunyikidzwa pamakore mana akutosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu. Hatisi kwanisa kutsvaga town clerk weguta, tatotanga kushambadza zvakare kuti tikuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa here, marara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, yachenezwa here. Ndo basa ra town clerk, asi basa ra mayor. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvozvo takuti harusa makore mana tisina munhu iyeye anokamanisa kanzu, zvinotadza kuti tiite service delivery yatiri kuda.
Vamanyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvanga zvakasungwa ndechekuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvosanganisira kupinza nekuburitsa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezve zvinodiwa muguta. Pazvese zvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk, munhu wedu, mushandi wedu, ndisinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita, tavapa mazita vazosarudza. Sesu takapawa mushore basa tika shunguruzwa iyo wakashunguruzwa kazingwa basa tika zopa vamashakada tika mazita vamashakada ne vamu kuti vange vari wangangu ita town clerk vakanova ramba saka hapana kwa tuku enda chiramba chinge ndisi tuku tonga guta ilo tuku tonga ni local government board ya tuna satuna zoza kuta atina mkana huku tonga guta za tupange tichita
asi vamanyenye ni wabvumao kutikuya kwe hurumende itcha yava Emmerson Mnangagwa kwa umbao ukama urinane pakatipe kanzuri ya Harare ne bazi rinoona neshe matunu. Kunyange hazvo vatipave neukama urinani nehurumende vatiwo ukama uchau hauna zvibereko zvati zvavepo.
Kuya kwa minister Munyowani na permanent secretary Munyowani kwa kwa vandudza kwa ukama mbichana pane kurwisana kwakanga kuripo kare na minister vanga varipo. Saka tongotarisira wasati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispensation hapana chati tawana. New dispensation kwa hiri ngerumanya kune dzimwe nzvimbo dzimwe zviri kuitika zvemuhurumende asi kuloka government hakuna chati tawana.
Vamanyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagari vemuHarare vasarudze makanzuro anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro. Guta reHarare semamwe maguta munyika rakatasana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena, kutakurwa kwemarara, vatengesi vemumigwagwa, kushaya mari pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gamba rakarwira rusununguko rweSouth Africa amai Winnie Madikizela Mandela varangarirwa nhasi muOrlando Stadium kuSoweto vanhu vachiti vacharamba vachirwira rusununguko. Amai Mandela vakashaya vakashaya svondo rapera vava nemakore makumi masere nerimwe. Mukuru weFacebook Mark Zuckerberg vaudza nhengo dzedare reparamende muAmerica kuti dandemutande reinternet rinoda kuti rive nemitemo inoribata. VaZuckerberg vanga vachipindura mibvunzo kukomiti inoona nezvemitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinogamuchira mashoko ekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakange zvaenda kumusha zvakamirira magwaro azvo zvakazopiwa mazuva mashomanana ekugara muSouth Africa pazvakadzoka. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vanoti vanhu vasadzoke kumusha kana mazuva avo apera asi kuenda kunobvunza pamire magwaro avo. Vanotizve gore rino bazi rezvinoitika muSouth Africa rakabuditsa magwaro anoita makumi mana ezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Zimbudzana vaudza hotanonoka wandi weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuti vaende kunotarisa kana magwaro avo ava kumahofisi aya.
Takambwa kuti pane 40,000 avakagadzira saka vakuatumidzira kumaofisisi kwakaaplaira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva.
So kuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaaplaya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai?
Namba chayo chayo haisati ya nyatu buda.
Saka chawakuitika kubapari sunuchi.
Kubapari sunuchi haku chumira kutitichi ona wanu vese wanenge wapiwa. Panenge wanenge wapiwa. Tinozo uda kunju wakuna awa tunakuwa na kutitiwe niru zizoro namba yacho. Asi kazi jikacho chinawanzo itika oma fezi ni wanzo itika na ichinge ya peza kupawa ni mapemi za ino vayazo taura. Chii wanu wataka falanga ni uye wanu wakanyi mawanga. Wanu wataura ujene namba ya wanu waka apila ya kukarapetani.
Mapemi za ya akasiana sei ni mamwe anga chimbo piwa wanu. Ma nguvaya purai.
Mapemizi haya anopiwa maa Zimbabwe. Akatisia neini mama mapemizi anopiwa wamuwezi neine kuchinodika angwa pako wapila ya mapemizi haya anopiwa maa Zimbabwe. Zijanga jiru shishoma. Laingo damu samba ya kubasa kana chenda kubasa. Ne passport yako inenge ichine mazula. Koita kana chenda kuchikoro samba ya kuchikoro ni passport inenge ni mazula. Kana u uchinge unika business. Langa laku dao samba ya kuchunono. Ni business na wakanyoreza ni passport inenge. Asi ukatarisa mapemisi arimo mutemo immigration act. Anonga zvinhu zvakawanda. Asi mapemisi aya aripo ari kuyaiyo zvinoko maZimbabwe avane akabvira 2010. Haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga changosiyana kuwanda kwezvimari. Na 2010 aiva mahara 2014 anga 870. Iye zvino anga akuita 1120 saka anga ati duration mbijana.
Mapeni saya munoti anosvika 40,000 ndeya maZimbabweans badzi here?
Ngondi 40,000 ndeya maZimbabweans badzi. Nekuti ndo mapeni anopiwa neo mafezi akatoti one day. Saka maZimbabweans aya anonzi maZimbabweans exemption permit ndo inoe mapeni zavano. Saka aya anopiwa maZimbabweans mapeni anongotarisana neMaZimbabweans yes. Pa namba hiyo yatakangwa kuti mapemisi abuda i 40,000 atisati taziva namba ye yakaplaya vese.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vachitaura pari parunare muPretoria, South Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika dzinoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kunoratidza utongi hwejekerere asi kunogona kupawo ZANU-PF mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anokwana zana rine gumi nesere ezvematongerwo enyika anyoresa kuti anoda kuve nechekuita nesarudzo dzegore rino. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mapato anenge aumbwa anosungirwa kuzonyoresa kucommission yavo vachiti chavanoita chete kutarisa mabumbiro emapato aya asi havakwanisi kuarambidza kuti asavepo.
Mutemo wakanangana nekugadzira mabato anokwikwidza kusarudzo. Mutemo wakatirerukei pakugadzira pamunoita bato renyera munenge muchida kugadzira. Chero munhu ari muzvarwa wemuno muZimbabwe ane kodzero yekugadzira bumbiro remutemo wake webato rake raari kuda kugadzira nekungotinyorera isu kuno kuZimbabwe Electoral Commission achitizivisa kuti agadzira bato rake rine zita rinonzi chakati. Kana taitwa saizvozvo isusu tinotora zita riya netsamba yataudzwa toisa matinochengeta mamwe mapepa emapolitical parties tobva taisa muyatinoti database yedu yemapolitical parties kuti kwatione bato idzva rikuda kukwidza kusarudzo rinonzi bato rinonzi zvakati.
Asi nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti mapato anopikisa mazhinji ari kuumbwa neZANU-PF kuitira kuti paite sepane utongi hwejekerere munyika.
Mamwe mapato aya anenge anotovezewa zvikuru sei nebato riri kutonga reZANU-PF vanotovezewa vakatoproducewa in a way yokuti vanenge vasingadi kuintroducea mareforms. Saka kana vasingadi kuintroducea mareforms kana mapato makuru anopikisa akaramba kukondesa achiti hapana mareforms zano inozongotaura kuti zvino tinganetseka namapato maviri here isi tine mapato anosvika 112 saka ndinoona sekuti aya mapato aya mapato akatoveza nezanupf and inongovawo imagewo inongori zanupf
vazhou vanoti mapato anopikisa anoratidza kuti ane rutsigiro rweveruzhinji mashomanana
opposition political parties chaiyo chaiyo ariko mashoma zvikuru kwazvo haapfuuri 10 ari genuine opposition political parties saka maopposition political parties akakuraya anoita sekuti iye alliance akasiya yaitwa navamogen tsvangirai kana kuti MDC alliance ine mapato 7 kwozotiwo mai mujuru ndo vatingationda vamwewo vari siriouswo seopposition tobva ipapo handione vamwe vanganzi vari serious paopposition political parties
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavhivhidi gwede vanoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuri kukanganisa urongwa hwokuti mapato anopikisa aite chirwirangwe musarudzo dzegore rino kunyange hazvo achiti kumuka kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuchiratidza utongi hwejekerere
mapato akawanda anopikisa anokwanisa kukanganisa nyaya yekuti chirongwa kana kuti chimapato anopikisa chofamba sei takaona kuti mapato anopikisa anga achizama chose nguva inoiyi kuti vave vaine mubatanidzwa asi kuti mubatanidzwa iyoyoyo haichabudi nenyaya yekuti mapato vamwe ari kubuda achibva nekokoko amwe achibva nekokoko kusingaoneki kuti ari kuenda kupi asi hazvi haisi mhosva tigare takapachenesa ipapo kuti munhu apfume kana kuti aumbe bato rake akwikwidze musarudzo ndo jekerero yacho ndo dhemokirasi yacho
kunyange hazvo mapato anopikisa mazhinji akati anoda kuve nechekuita nezvesarudzo dzegore rino mapato mashomanana ndiwo ari kusimudza musoro panyaya yekuda kwavo kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
muchirongwa chedu chelive talk na 8 pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nezvizvarwa zvezimbabwe zvakamirira magwaro ekugara musouth africa anozivikanwa nekuti zimbabwe exempt permit kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzekurwanda dziri muzimbabwe umo dziri kupanga mazano hurumende pamwe nevemabhizimisi nyanzvi idzi dziri kuita hurukuro nevakuru vakuru vemuzimbabwe pachitariswa nzira dzekuti zimbabwe ingakwezve sei vemabhizimisi vekunze ari kutungamira chikwata chekurwanda ichi ndimuzvare Claret Akamanzi vanova mukuru werwanda development board mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rePericon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Rwanda ingangonzi panyaya yekukuenderana kwenyika zvinhu zvaingaenderana neZimbabwe maopportunity mikanwa irimo yemainvestment iri kuRwanda kune maopportunities ariko ekuinvesta zvimwe chetezvo muZimbabwe tine mikana yakawanda chaizvo chaizvo mikana yemune zvekurima mikanwa yemune zvekucherwa mikanwa yemune zvionwa matourism mikanwa yakasiyana siyana kuinfrastructure cha nezvimwe zvakawanda wanda ndofananidzo ingangovapo pakati peRwanda neZimbabwe pane mikana iripo
nyika yeZimbabwe yokumbira vekuRwanda kuti vauye kuzobatsira kudzidzisa kuti zvii zvingaitwe neZimbabwe kuenda kumberi imo muZimbabwe mamurumu hamuna here kuvana mazvikokota nenyanzvi dzezveupfumi vangagone kubatsira hurumende yeZimbabwe
ndo imwe nyaya yakakosha nhasi muno muZimbabwe yekuti nyangwe takatarisa Rwanda maitira yakaita kuti nyika yayo upfumi hwayo wayo uve pahuri nasi ive nyika inofarirwa kuti vanhu vange vachisa mari munyika iyoyo yakatanga nokuzvinjera sekuitira kunoita dzimwe nyika dzese dzese kuzvinjera kuti isitakamira pati zvatinazvo ndezvipi kana tichida zvakadai tinoita sei nepatiri chaipo chaiko kuchimiro chedu ndo zvimwe chetezvo zvinokurudzirwa kuti Zimbabwe itange nokuzvinjera chokutotanga ichocho chokumhanya kuRwanda tisati taita kunopedzeredza muno munyika kuti vanhu tinavo here vangaziva zvinodikwa kuti nyika inde pachinhano chepamberi tinangoti hongu tinavo vanhu vakawanda tinayo capacity iyoyo asi haisati yakunatsokushandiswa zvakanaka
Nyanzvi mnyanzvi zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA.